chekutanga ndatoa kuti muchitungudza zvinhu zvese iko zvino hazvina kumira mushe ari ngomanya mamire nerongo kunoti nyaya dzemasuweji nyaya dzemvura vanhu vari kuona mvura kana kamwe chete after 2 weeks nyaya dzekutakurwa kwemabhinzi kwedzemabhini kanzi riri kungotaura kuti hanzi madhiziri ari kunetsa uyezve nyaya dzekushaikwa kwetransparency mapepa emvura ari kuya pasina mamita ari kumbochekwa naotariswa zvinova zvinhu zviri kushungurudza vagari vechinzwa kuti mari yacho vari kuiwana kupi yekuti vazowanikwa vachitichaja mutero wemvura wemabhini asingatakurwe kuzvinosevisi delivery uyezve tine nyaya yekusabhadharwa kwevashandi pamwe chete nevaivembo vevashandi vekanzuro zvinova zvinhu zviri kushungurudza kuti ndiani anoshanda kana asina kubhadharwa anobhadhara sei paanogara kana asiri kupuhwa pei yake kudya kana kubhadharawo zvikoro kurapwa zvakasiyana siyana zvinhu zviri kushungurudza muchitungidza saka tinoti isusu muchitungidza hapana kugarisana kana kufambidzana kwakanyatsonaka nemanagement yekanzuro
musangano wamakapedzisa kuita nekanzuro hauna kufamba zvakanaka chii chakaitika amai kuzeya
ichokwadi musangano uyu wakadedzerwa nameya vechitungidzwa valove more michael nemakansela avo nemanagement pamwe chete nesvagari nemastakeholders maorganization akazvimiririra inini semumiriri wevagari takaona kuti pamusangano apa chinhu chaishota aive town clerk vanova vamakunde sei ndiri kuti chaishota nekuti vamakunde has been there pacouncil ava vese macouncelors vanhu vari kuuya 5 years dzega dzega dzichipfuura vamwe vari kudzoka vamwe havadzoke zvinova zvinhu zvatiri kuona kuti they are just inheriting maproblems ari kubatwa kana kuti ari kuitwa nemanagement saka hapana chenji inoitwa saka taitine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisa kushayikwa kweservice delivery muchitungwiza zvataiona kuti macouncelor chaivo they cannot answer these questions but town clerks vamakunde vanove munhu agara makore mazhinji vachitungamira guta rechitungiza satown clerk kuti vange vachikwanisa kupindura kuti chii chiri kuitika tiri kuenda kupi nekuti kana takazvitarisa guta rechitungiza taakutoita kunge taakutosvika pastatus yekuve musha chaivo kana kuti mupurasi
pane kusawirirana kukuru kuripo pakati penyu sevagari vemuchitungwiza nekanzuro yenyu muchaita sei nazvo
isusu sechitungwiza residence trust kana kuti chitrust tichaona kuti tagara pasi pamwe chete natown clerk vageorge makunde pamwe chete nameya love more maiko uyezve kare nemamwe macouncelors kuti tione kuti tinobatsirana sei kuti nyaya iyi kana kuti kuti guta risumuke kuti nyaya dzose dziri kunoita muguta dzinge dzichigadziriswa saka ndo zvinhu zvatiri kuronga kuita mumasvondorero atakatarisana naro